Icho kwadi kuti gore rinoranga rakaoma kupfuura rapfuura. Ikatasa zve upimi hwenyika yatingati inflation kukwira kwemutengo. Mutengo yanga yachiita chimbwa mupengo gore rino. Patakapedza gore ra2021 inflation yanga iri 57% annual inflation. Asi muna August yakasimuka kunosvika ku285%. Kutaura pari zvino iri kuma259%.
Izvi zvinorevei muzvinafundo?
Zvikureva kuti vanhu vakagohlerwa zvakanyanya gore rino nekuti mari yavo hapana nemari yakambokwira ne285%. Tichitoita nhau dzepay. Upfumi hwenyika tava kushandisa maUS dollars asi vanhu vazhinji vari kutambira maZim dollars kuti vazonotenga mumashopu varida kuchinja mari iya kuti vaende kumaUS mari vasara shoma. Saka igore rakaoma.
Ko iko kune vemabhizimisi uko?
Kubusiness zvanga zvakaomawo zvakanyanya nekuti takaona kuti hurumende kunyange mapolisi ayo akanga ari mamwe acho akanga asingabatsiri kuti business riende mberi sokuti suspension of lending takaona mumashure makambani akarambidzwa kuti vakwanise kuona mari kumabhengi. Hakuna nyika inokwanisa kurarama isingapiwi mari. Izvozvo zvaivhiringidza urongwa hwebusiness. Zvakare tinoona kuti nyaya yemainterest rates ari kuchajiwa macompanies ema 200%. Ingatoamba vachete nekwasa kunotora mari kubhengi yodzorera nerate ye200%.
Zvinorere mungapa muenzaniso hera?
Tichireva kuti kana watora $100 unodzorera yaakuma$400. Saka izvozvo unonge wamboita business rakaita sei rekuti udzorere mari iyo kunze kuti uri mbavha ndiwo unokwanisa kuita izvozvo. Saka ndo dambudziko riri kuitika munyika gore rino ra2022. Mamwe matekisi ati kuchajwa nehurumende ari kudzimbira zvakanyanya kubhizinesi.
Nechikonzero chei?
Mari yacho inobva yadzoka yese futi kuhurumende ma2% tax yanga yambori 4% yeforeign currency zvaiomesa futi bhizinesi. Vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanoexporta vanotorwa mari 40% wozopiwa ari maZim dollars nerate iri pasi. Kana wabhengawo mari muno muzimbabwe wachitengesa kwauri kubhizinesi wesa mari mubhank iri kutorwa 20% nehurumende. Zvobva zvakonzeresa kuti vanhu futi vari gudi kusa mari mubhank. Ndosaka makaona kuti vanhu vari kubatwa nematsotsi vari kutorwa mari vawanda mumabhizinesi nomuzimba nekuti mari yacho haibhengeki. Kubhengi kwaberekera ngwena. Kune dzimwe nyika wesa mari mubhengi unoona muhoro unoona interest rate. Kunoku inopera kurumwaruma unonga mane majuru akuruma mari emabhengi charges nereserve bank inonga itira exported tension. Takuenda mu2023 tiri kuona kuti zvichaoma zvakanyanya nekuti kana vakabhurusa shiri vana mutori mumwe yeinflation tichiti yanenge yadzika kusvika pa57% woibhurusa nekupinda mari yakawanda inflation inosvika kuma285%. Zvinoreva kuti tiri kupinda mugore ra2023 takagozherwa zvekuti icharamba ichikwira kuenda kuma400% iyo inflation.